Bhaibheri rinotii? Bhaibheri rinobatsira here kuti usanyanya kuzvidya mwoyo? Ungati kudii? Aiwa, pamwe. Zvinotaurwa nebhaibheri. Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose pana Mwari, nokuti iye ane hanya newe. 1 Petro 5, verse 7. Bhaibheri rinotisimbisa parinotiudza kuti Mwari anokwanisa kutibatsira kuti tisanyanya kuzvidya mwoyo. Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza mubhaibheri? Kunyengetera kunoita kuti uwane rugare rwaMwari, zvoita kuti usanyanya kuzvidya mwoyo. Wafiripi 4, verse 6 ne 7. Uyezve, kuverenga shoko raMwari kunokubatsira kana uine zviri kukunetsa. Kuzvidya mwoyo kuchazopera here? Vamwe vanoti, kuzvidya mwoyo hakufi kwakapera. Asi vamwe vanoti, kunopera kana munhu azoenda kudenga afa. Unofungei? Zvinotaurwa nebhaibheri. Mwari achabvisa zvese zvinoita kuti vanhu vazvidye mwoyo. Rufa ruchazovipo, kana kuchema, kana kuridza mhere, kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvakazarwa 21 verse 4. Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza mubhaibheri? Umambo hwaMwari huchaita kuti vanhu vagare murugare uye murunyararo. Hakuna munhu anozozvidya mwoyo. Umambo hwaMwari pahuchauya, vanhu vachafara kwazvo norugare rukuru. Pisarema 37 verse 11. Ndipo panoperera nyaya yacho.